isu seZimbabwe Civil Leaders Association takamirira negumbo rimwe chete kuti mari yedu yebonus iyo yatinotarisira kuti ingadai yakauya not later than 19 December sezvayaita makore ese kuti pari zvino ingadai yatopindawo muakaunti medu tingadai takaenda kukrisimusi nemhuri dzedu nanambuya vedu nevana vedu tichinoshandisawo mari iyoyo asi tinozova kusurukira zvikuru tinozova kutsama nenyaya yekuti tinoramba tichingotarisirwa pasi sevashandi vemune zveutano kunyanya nepanyaya dzerenyumaration kunyaya dzemapii nenyaya dzemabhonasi.
Saka imi matanho amuchatora ndehapi tichiona kuti vamwe venyu veZimbabwe Nurses Association vatozivisa kuti kana pasina chafamba kusvika musi wechishanu svondo rino muvhuro vanenge vaakuramwa mabasa.
Tichazodaro ratorwa nemanesi iri ngati zvitarisei tichiti chipatara hachikwanisi kushanda kana pachinge pasina nesi. Saka kana vana mukoti ava vachitoti vakusiya mapadza pasi nenyaya yekuti zoni havana kupiwa mabhonasi avo zvinongoreva kuti izvi zvichaita kuti zvive zvinorema kutona chiremba varamba vachiita basa ravo. Isu semazera munoita tichangobva mustrike tine manegotiation atakaita nehurumende. Saka pari zvino hatidi kuchenjedza yakarara zvokuti isu pari zvino tichiri kuramba tichingoti kuna mbengeranwa nebhodhi ravo repesi bhodhi kuna minista vedu vaparire nyatwa uyewozvo kune hurumende yedu kuti isu takamirira mari yedu yebhonasi takamirira mari yedu yamakativimbisa kuti muchatiwedzera muna January takamirira zvekare pei yedu yemuna January. Saka tingati pari zvino sesangano redu hatidi kuti toti nhasi tanetsana nehurumende mangwana taawirirana panyaya iyi tiri kumbonyarara tichimirira kupera kwaJanuary apo patichatarisa kuti mari yedu yatakavimbiswa inova iyo inonyanyokosha kwatiri kupfuura imwe mari inouya kamwe chete pagore. Asi kuri kunzi hurumende yatadza kupa kwete manesi chete kana nesuwo ana chiremba nevamwe vanoshanda nehealth sector mabhonasi avo zvinongorevawo zvekare kuti vanenge vaisa in environment yekuti zvinonetsa kuti ana chiremba varambe vachishanda kana kuchipatara kusina nesi kana kuchipatara kusina avo vanenge vachizochengeta varwere chiremba asipo kusina avo vanenge vachizoita maorders anenge asiyiwa nachiremba.